A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7's Live Talk coming to you from the Voice of America in Washington this Thursday, October the 11th, 2018, where we'll be discussing the economic crisis in the country as police arrest Zimbabwe Congress of Trade Union members in Harare and the cities of Mutare and Masvingo, who are planning to protest the economic decline in the country. Welcome again to the Women's Roundtable. I'm Standekile Mhlanga. Today we are discussing the economic crisis in the country as police arrest Zimbabwe Congress of Trade Union members in Harare and the cities of Mutare and Masvingo, who are planning to protest the economic decline in the country.
And to join our discussion, you can phone us directly at 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back. And I'm Praxedes Jeremiah.
And remember, Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930. 5940 and 15455 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 o'clock p.m.
And also, don't forget, we are also live streaming on all our Facebook platforms. So go to VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7 and join in with conversation.
And police today arrested dozens of trade union members ahead of planned protest in the country over the declining economic situation in the country. Zimbabwe Lawyers for Human Rights said police arrested Zimbabwe Congress of Trade Union members in Harare and the cities of Mutare and Masvingo. There was a heavy police presence in Harare after the government banned the protest, citing an ongoing cholera outbreak. The lawyers group said a magistrate dismissed the challenge of the ban.
And Zimbabwe now has long queues of fuel snacking for hours, prices spiking, and some food and medicines running out, and some closures of pharmacies and retailers. The government calls the problems temporary and a necessary pain in rebuilding the Southern African country. What are your views on the issue?
Yebo ke, kulabo abasanda ukusixhuma lamhla sicubungula ukubhidlika komnotho welizwe okwenzakalayo. Siyananzelela njalo ukuthi intengo yempahla ilokhu iqhubeka iqonga, ezinye zalezi mpahla zisilela ezitolo, kukanti lezinye izitolo sezivala ngoba zingaselazo lezo mpahla, kukanti bona abanini bazo bathi abasela mali yakwamanye amazwe eyokuzihoda lezi mpahla, njalo abanye kukhanya abafuni ukuthi bezithengise ngentengo ephansi, bona kuzamela bezihode ngemali yakwamanye amazwe evele isilela ingekho emabhanga. Siyananzelela ukuthi uhulumende usethe yena akufanelanga abantu bekhweze impahla, njalo uyagcizelela ukuthi imali yama-bond notes le mali yama-US dollars kufanele kulingane kube yi-1:1. Kodwa siyabona ukuthi emkambo omnyama imali le ithengwa ngesilinganiso esiphezulu kakhulu, okwenza ukuthi yonke imizamo le uhulumende ayenzayo ukuthi kwehliswe intengo yempahla ingaphumeleli, ngoba ayisikho lokhu akuchoyo okwenzakalayo phansi. Njalo siyananzelela ukuthi lamhla kubotshwe iziphathamandla zenhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi e-ZCTU. Bona ke bebeqoqe ukutshengisela besola okwenzakalayo elizweni. Ubesithi akulunganga khonokho ukuthi ukukhwela kwentengo yempahla, ukuvalwa kwezitolo, lakho konke okwenzakalayo. Kodwa amapholisa ahle ababopha, njalo siyabona ukuthi kutshengisela lokhu akusabanga khona njengalokho bekukhangelelwe. Njalo amagqwetha abamelayo akusola ukubotshwa kwabathi kulilungelo labo ukuthi betshengisele ngoba kukhona kusisekelo sombuso welizwe. Njalo yena uhulumende uthi hayi bekungafanelanga bekwenze lokho ngoba kwaqhamuka umkhuhlane wesihudo sekholera, ngakho ukuthi abantu bebe behlangana yikho kwenza umemetheki. Kodwa bakwala lokho, abanye bathi kungani imhlangano belokhu ikhona, izolo bekugraduata e-UZ, lakho inhlangano yezanu PF yake qhubeke kungalalo lohlupho. Ngakho ke nga ufuna ukuphosela kho kulolu daba usichayile ucingo lati sizakufonela njalo usinike umbono wakho. PJ.
Yeah. Hayi watinogamchira emishirongwa chedu chanasi chirongwa apo tinotaura nezvakatsaukana zvinobata upenyu wevanhu vemuZimbabwe. Nasuno uyu tatitsauke zvishoma hatisi kuita chirongwa chevanhukadzi chete. Potinoti ngatikurukurei madzimai asi kuti nhasi unowu tiri kukoka vanhu vese kuti mutitinge tichibatsirana muchirongwa ichi tichitarisa zvikurusa matambudziko akatarisana neZimbabwe mune zveupfumi mune zvematongerwo enyika nezvimwe zvakadaro zvekuti nyika pari zvino vamwe vari kutoti hanzi nyika yabhuroka. Nhasi unouyu kwanga kuchifanirwa kunge kuchiitwa kuratidzira kwevesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vachikunun'una pamusoro pemutero wetaxi we2% wakatorwa navamutuli Ncube vanova gurukuta rezvemari vachiedza kunamanidza nekuisa zvigamba pane zveupfumi hwedu hwemuZimbabwe asi havana kuzokwanisa kunge vachiratidzira vamwe vacho vatosungwa vakarohwa muHarare vasungwa vakarohwa mukuru weZCTU pamwe chete nemunyori mukuru weZCTU vese vasungwa asiwo vanonzi varohwawo zvekare kukaitikawo zvikare zvimwe chete izvokuva mutare vabva vasungwa vasati varatidzira ndobva vatoregedza kuratidzira kumasvingo ndo zvimwe chete izvo kuvulawayo havana havo kurohwa kana kusungwa asi vabva vangovharirwa pamahofisi avo vasati vatombobuda vakabva vatongoregedza vanhu vavangotyira kure ndobva varegedza kuratidzira zvinhu zvamira mamire nerongo muZimbabwe pari zvino mune zveupfumi nekuti mari chaiyo hapana ndodingindira rematambudziko ese atina arimo muZimbabwe ndokutaura kuri kuita vanoongorora nezveupfumi kana kuti vanoongorora wozvikare nezvematongerwo enyika vari kuti izvo mari ndo iri kunetsa muZimbabwe nekuti pari zvino hatina kana dhora redu remuZimbabwe hatina mari chaiyo inonzi ndeye muZimbabwe panoshandiswa mari dzakatsaukana ungava marandi kana dhora rekuAmerica kana kuti mabondi note acho asiri kuchawanikwa uyewo haana zvaanobatsira vemabhizimusi vari kuti haana zvaanobatsira nekuti ivo vanoenda kunohodha kunze kwenyika saka vanenge vachida dhora rekunze kwenyi dhora rekuAmerica kwete bond note ariende kunotenga kuSouth Africa kana kuBotswana kana kune dzimwewo nyika auko vangade kunotenga saka vanotoda kutenga nedhora rekuAmerica kana kuti nerandi kana kuti nepula zvese zvisiri kuwanikwa izvezvi kutaura kuno madhorobha akawanda munotoone mitsetse yevedzimotikari vachitsvaga mafuta edzimotikari haasi kuwanikwa ari kushota pogotiwo zvekudya chaizvo pane vamwe vanga vachitotumidzira mifananidzo zvikuru pamasocial media ezvitoro zvisina zvinhu mumashelf nekuti hazvisi kuwanikwa uye vezvitoro vari kutotadza kuenda kunohodha zvimwe zvinhu kuti vaise muzvitoro zvavo uyewo pane runyerekupi rwokuti pane zvitoro zvikuru chaizvo zviri kuda kutovharwa izvezvi nenyaya yemitengo iyoyi nekuti mitengo chaiyo yava mitengo mitatu pane iyi yekubhadhara neeco cash inonzi electronic payment pozoita yemabond note pozoita yedhora saka vamwe vezvitoro vari kutoti vari kurambidzwa nehurumende kuti varambe kutambira bond note saka naizvozvo vaakutovhara mafamasi anotengesa mishonga mazhinji yacho ari kunzi ari kuvharwa zvino zvoitwa sei ngatikurukurei pane chirongwa chedu chino motifonera panhamba dzedu 001202619207 tokubatai kuitira kuti mupindewo muchirongwa tibatsirane kuti zvoitwa sei Parizvimezvi chiregai timbonzwa pane vamwe vakuru kurwana navo nevatori vedu venhau veStudio 7 muZimbabwe.
Zvinhu zvakakoshera nyika yedu uye tinozvikurudzira kuti kana IMF ne World Bank yabvuma zvirongwa zvavakaisa ivo mutungamiriri zvinototifadza nesuwo nokuti isuwo vanongorora vedu mamiriro eupfumi hwomunyika zviri kuitwa nawa mutungamiriri ndinoona fanika zvakanaka ende zvakandifadza pakuti president vanozvisapotavo futi nyika yanga yaramba ichingoerera kwemakore akawanda saka zvoda kuti zvava nemumwe munhu ane chido chokugadzirisa nyika zvakanaka munozva panhu pese panonetsa kuti zvinhu zvizonaka vamwe vanoda kutaura pachishona vanoti kana mwana akuzvarwa mai vanotanga varwadziwa zvikuru asi panongoti mwana apedza kuzvarwa vanokanganwa nekurwadziwa kuya kwavanga vachiita saka zviri kuitika apa vanhu vava jaira imwe nzira asi isiri nzira yakanaka saka nzira iyi kuti tibve munzira yakaipa zvinotomboda kuti zviitwe zviri kuitwa navamutungamiriri zvavaita izvo kuti vanhu vaomeserwe pane zvakawanda kuti vanhu vazive kungoti zvinhu hazvitambiswe zvatiinazvo zvoda kubatwa nenzira yakarurama kana kuzokuinda kunotenga mari vanhu vachitengesa hazvina kururama pachazvo saka zvamboita kuti vanhu vatanga vaona kuti kungoimpota zvinhu zvatatiita kutenga zvinhu zvakawanda kubva kunze zvakawandisa kupfuura zvatinogona isusu kutengesa kune dzimwe nyika zvinoita zvinoramba zvichingotipa zvichitiomesera pachedu saka vaa vanenge vamisa manje kuti zvinhu zvamaa muchiimpota kunze ngazvive zvinofambira nezvamunoexpota kunze vanoda kuziva ngavazive kuti munhu anotererwa ndeari mugovernment haikona ari mupolitical party
ndiava Kalisto Jokonya vanga vachitaurwa navo nemutori wedu wenhau Blessing Zulu ari kuno kuWashington DC. Tataurawo zvekare nevamwe vanga vari kuHarare vanga vachitaura nezvekusungwa kweZCTU.
Ya yebo ke Peter ngizwa kuthiwa sesilo munye wabahlonitshwa bethu sabe sikhuluma labo lamhla emoyeni siyakwamukela kuhlela. Hayi kuthi bengazwisisanga kuhle lapho ke kodwa hayi sikhangelele ukuthi ecingweni sizakhuluma lengcwethi silabaqhakathekileyo abezCTU inkokheli zezCTU sizakhuluma lazo simelele ukhuluma lomnumzana Ambrose Windi simelele ukhuluma lengcwethi ecobongolezo umnotho welizwe lezombusazwe umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu kodwa okakathesi sithanda ukwamukela labo abasixhasayo abasilandelayo kukhasi lethu leFacebook siyabonga ukusilandela Priscilla Mtungwa Ndlovu siyabonga ukuthi uyasilandela Sindisiwe Ndlovu wena othi we are in jail in Zimbabwe lo Sthembi Nkosi Mavetsa uthena simchayele ucingo siza kuchayela lo Mnyali Salehe siyathaba ukuba lawe njalo silo navigator siziva uthi salibonani hayi sabona lawe navigator kulabo ke abasanda ukusixhuma ke sicubungula udaba lokubhildika komnotho okwenzakala eZimbabwe ngabona indengi liyakwazi abahlala ngaphandle kwelizwe ukuthi ngempela imtengo yempahla iyaqonga ngesisindo abaningi abathi siyethusa ukuthi ungafica impahla ibiyi $3 cooking oil kusasa uyayifica isi $10 abanye bathi lokho awukaze kubonakale njalo sokubakhumbuza umnyaka ka-2008 lapha okwaba lo hlupho olunjalo lwaba kwaswelakala izinto ezitolo ndlakathethi siyabona kuma-shelves kungela lutho siyabona abanye sebevala kodwa yena uhulumende uthi hayi usakulungisa simbonile umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi ulenhlelo ezithile azethulayo ukulungisa umnotho welizwe ngakuthi abantu bazaqala bezobuhlungu mbijana kungalungi kodwa abanye bayala bathi hayi lokho kuzasebenza njani ilizwe lingelamali amafactory engakhandi lutho elizweni incwethi ke ezicobongela umnotho elizwe ziyakusola lokho kodwa bona bathi hayi basanda ukungena nje kuhulumende abantu kababe lesineke bemelele ukuzalunga PJ
ehe tangetagara tine vamwe vanga vakatomirira kuti vange vachitaura vataurwa navo amaskatanasi muHarare nekumashingo pamwechete nekwamutare.
Wanoshandira ZCTU nenhengo dzeZCTU wanosvika 20 mamutare. Wasungwa nemapurisa makuseni kuaround 10 o'clock. Vari pamaofisi zeZCTU number 14 Jamerson Street Mutare. Vachinziwo mhosva yavo ndeyekuparticipata in a gathering waine chinangwa chekudisturb public peace or to cause public violence kana kuti bigotry, zvinoreva izvo kuti kuungana muchida kuratidza unhu husinga hunoshoropodza avo vanopikisana nemaonero enyu. Ndo mhosva yatorwa nayo nemapurisa iyoyo, asi vazoiziviswa masikati ano mushure mengu vaswera kwemaawa anosvika mairi vari pamapurisa vasati vaziva kuti mhosva yakatarisana nayo ndeyechi.
Njere kwa mutare avo vanga vachitaurwa navo havachitaura nezvepamusoro pekuvharwa kana kuti kudzivirirwa kwekuratidzira kwevashandi vezcitu kwamutare. Pane munyarikano watanai.
Ye, PJ lapasi lo mnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu yena ingcweti ecubungulayizwa umnotho welizwe. Siyakwamukela kuhle.
Ngiyabonga.
Yo, ungaphose lakho ngalokho okwenzakala elizweni. Siyabona lamhle ukuthi inkokheli yehlanganiso elwela amalungelo ezisebenza ezcitu ibochiwe beqoqa ukutshengisela. Ungathini ngalokho okwenzakala?
Well, the politics, so what's taking center stage is politics. Izanu is only politics now, but at the same time, wanting to correct our economic problems. But we see more of a political game happening. Of course, there is the kune lokuti lama hardships, maras lingani, but whenever they are lingana and things like that. There is that problem. But politicians would always take advantage coming from different perspectives, like ZCTU, opposition, ZANU PF itself. They play politics at the expense of our bank in Zimbabwe. So what we see as the aftermath of the election in Zimbabwe is people still believing that they can influence. For now, for example, I can tell you, I see when Sandra says, MTC, FTC would be in a talks so that at the end of the day they get positions also in government. Of course, by supportage and things like that. So that's my understanding of the whole thing. So it's more politics than anything else.
So now, are you implying there's some supportage on the economy?
Of course, there is that element. I mean, now I've said, Uti, it's very sad. It's a very difficult job to work as opposition or as part of opposition politics, because you are like someone who runs a funeral parlor. You celebrate when people come in knock, but when we have a but when I see that as business. So in opposition politics, it's a little problem. After you have lost, you then also want to see the person who has won failing. So I believe there is the element of supporting.
Yes, may you give us your reasons, other than them celebrating, or if they are celebrating, may you give us strong reasons why cash shortage, shortage of commodities, price hikes, and all that is the responsibility of the opposition.
No, I'm not saying it's directly like that, but I'm saying I see elements of sabotage here and there. I would not say it would be responsible of me to then say the shortage of cash is opposition, but we have people who then sensationalize such things. Money and shortage of money, presence of money is about people panicking and getting sensationalized. Once one person is banking up strong enough money, this has always been with us. Yes, it was just from that point of view. It causes panic and Mahambe shop, the moment news is spread, this is happening, it spreads just like that. So people begin to panic. This is then, this gets sensationalized by those who are fighting for police. So what I'm saying is, at the heart of all this, with these different elements and other variables that are contributing to it, the heart of it is politics. People playing amado somebody soy amado cash I get law of the economy get law of where people were actually driving this. Some of them are within the country of itself, you know, because you're talking now, yes, just yesterday you saw OPEC of talking about the fact that ZANU-PF never approved. So then, these politicians, both in opposition and ZANU-PF, never see the welfare of citizens as the most important thing.
Mm-hmm.
If it plays, it drama politics, then influences the economy of the country.
Okay.
At the heart of it, like I said, is the politics.
Yebo ezwakala. Ye ungabamba khona apho sizabuya njalo kuwe sithathe umlaleli.
Yeah.
Tabane munyarikani wedu wanhasi va Kelvin Mzingiri. Tautambirai muchirongwa.
Makadini zenyu sister Black Cedric.
Aiwa tiri penu makadiniwo.
Ehe,
imime muri ku South Africa.
Wangu jikuwa kafika ya.
Vamzingiri vanova ivo mzidzisi pa University of Free State. Mchidzisa je economics.
Wangu.
Asi ya muna kukanganwa kumusha. Tipe yo maonero enyu yezu kuitika kumusha. Kuchina peturu, kuchina zvekudya even mashelf. Mitengo yacho kana zvichiwanikwa mitengo yacho yakakwidzwa zvekuti zvakutovhundutsa vanhu uyewo kuti paka introduceswa tax iyo ye 2% on every dollar saka tisikuzi tichanzwi vanhu havachanzwisisa kuti zviri kumbofamba sei nhasi unoyu vezctu vange varonga kuti vada kuratidzira pasi pekodzero dzavo dzirova pasi dzinova mubumbiro remutemo asi varambidzwa vamwe vacho vakatosungwa maonero enyu.
Okay, ichatanga ni ku nezvekufunga nyika izvi. I think yeah, we're at founding at on tisa kuti kubva paka introduce point note vanhu vakatanga kutaura nezvekuti I good money, it can replace a good money.
Mm-hmm.
And this is one of the critical, and this is the critical. Ukura kwa mchengo ya zinu, akutishwa misina kuti, chereo urumide ino bumba akutishi, ma RGGS bond balance, haka wanda darika foreign currency ni munika.
Mm-hmm.
Saka, na hizu zo, azifanga kutishwa misa, azikuti, so the government ndio nyaku kadira mari yema bonds akawanda nokuti government you know but rashandi ma bonds you know but as zvishiri zvainoita kuti kutsvaga kwavanoita vanotsvaga vachishanda ma bonds saka ma bond balances they are in excess of foreign currency.
Mm-hmm.
And because good debt money is given good money out of the market zvorevaizvo kuti chii hakusina munhu achada kutenga ne foreign currency mumashopu vanhu vakakundotora bed money mumabank accounts avo vachitengesa zvinhu kuti varase bed money kumunhu vaanenge akwanisa kurasira mari yavo saka izvo ndezvekuti kunyanya kukwidza mitengo yezvinhu and zviri kunyanya kuaffecta or kurwadzisa vanhu vemabhizinesi nekuti vanhu vemabhizinesi vakasiyirwa mabond balances avo vanokwanisa kutadza kuzowana mari yekunze yatoti foreign currency kuti vanotenga zvinhu kuti vaite risk talk mashops avo saka tikanasa kutarisa nyaya huri iripo inyaya yatingati government policy panyaya dzemari apa paita dambudziko
and
dambudziko harina kuuya vanhu vasingazivi idambudziko rakauya vanhu vakataura ndambudziko richazvirichaz vapo and dambudziko racho razoonekwa ravapo saka handioni government ifangonyanya kushamisika nokuti mabank balances emabotinot vaimaona achiinglish asi vachiona kuti foreign currency ishomo asi izvo vari kungoti bondi neforeign currency i-one to one izvozvo zvinhu zvinovazvisingazvishandi saka zviri kuitika zvezvi zvinouraya mabhizinesi evanhu mazhinji and zvakamboitika zvikauraya mabhizinesi evanhu emutaoni neekumareserve akafara
imini senyanzvi yezveupfumi munoti zviitwe sei tisati taenda kuzctu Ipapo timbotora mutereri rambai makabata parunani.
Yes, sezokuti sesilo mlaleli ecingweni siyakwamukela kuhlela.
Yebo.
Ye, ungaphosa elakho ngodaba lolo lusegude.
Lo ngusanda umakepesi osegogwe.
Yebo linjani?
Msakazi olungileyo ngithanda ukukhuluma ngendaba eyenzakaleyo ekubopha laba akade kufanele batengisele. Yindaba ebuhlungu kakhulu ngoba kuyafanana lokuthi umuntu anginyathele. Ngibe sengisithi hayi ndoda, sengibeke unyawo lwami ngaphansi konyawo lwakho. Kutshengisa ukubana angilalungelo lokukhuluma ukuthi hayi unginyathele ngizwa ubuhlungu. Ngoba thina i-constitution iyasivumela ukubana sikhulume nge-demonstration ngokutshengisela ngokuthula. So alubana kuyilokhu okwenzakalayo elizweni kubuhlungu ngoba asila esifanele sikwenze, asifanelanga sikompulene, asifanelanga sitshengisele, asifanelanga sikhulume ngobuhlungu obusemahlombe.
Ye, ngezinye indlela izizathu lezi eziphiwe nguhulumente awuzikholwa ezokuthi kulowo mkhuhlane wesihudo sekholera, ngakho akumelanga abantu betshengisele ngoba kuzamemetheka.
uma sisengisela asiyibambani zandla.
Mhm.
Sina sikujonge lokho esikujongileyo ukubana sitshele uhulumende ubana hathi lo mthwalo asewubeke kithi ubuhlungu.
Yebo, ungathanda ukubona uhulumende senza.
Ngithanda ubana uhulumende agcwalise izithembiso azikhuluma ekhampena. Wabhoda ilizwe lonke lakubo America langaphi langaphi ekhuluma ukubana hayi useguqukile. Kodwa kuyatshengisa ukubana lokhe engumgabelo wana abamkhipha ngoNovemba.
Hayi.
So,
hayi kuyezwa.
Abashona.
Ye, ungaqedisa, ye, ungaqedise lokucinga.
Abashona bathi anovunduka chakati kwata aneka turike.
Ye, babe besichoni khonapho.
Khonapho bathi ukuthi okwethukayo wena utshengisa ukubana kulobubi onabo obenzayo.
Yes. Hayi lizwakele, hayi uhle wavala ngelimqoka sibili PJ.
Hayi wathi notenda wasibanda hanzi anovunduka chati kwatara. Unge ane chikaturikwa kainaku.
Yebo ke khonoko. Kodwa ubuvambile khonapho siyaphenduka njalo kini mnumzana Mtsingiri lo mnumzana Ndlovu. Sisathatha umlale.
Pane mterere watare na parunare. Toku gamishra ya mchirongwa vanda zipo.
Yo, tinofara edu. Nakadi henyu kwa Amerika huko.
Ayo, hai, tinofara edu. Imimuri kubi?
Ah, tinikuno kwa Ramaphosa ku South Africa huko.
Kunenge kuchiri nani kau?
Ya, kuchiri nani. Asikuru kwa endo kundire Zimbabwe.
Eh.
Vari kuyeri, vari kuyerana ngora chinowendo kwiko kuzvina bijana chete kungotiwo kunoku. Vanozomboteererana pavanenge vachitaura kana parliamenti muya mavasata kuti zvinobva kunani zvinobva kunani vanotaura masekta anenge achifane munhu kuona muparliamenti muya mukana mapokedza akataura chinhu vanoteererawo kuona kuti hoizeya kuona kuti chinokwanisa kugadzira kuti vakasimukira.
Zvino takatarisa kune kwedu kuZimbabwe. Mamirira aita mazvaminyama mune zveupfumi munotiwo nazvo.
Right. KuZimbabwe kunoonesa nechekuti vanhu vari kutonga vavezanopiyesa. Vanotora zvinhu nechisimba vane makore 40 vachitonga. Vazhinji vachine vachitambira mari muhurumende. Vachibawo mari dzacho muhurumende imomo. Na vanokwira ngemazuva zuva nezuva vachinoenda vachinokumbira mari vachinzvanyirira zvigwado zvibvumirano nekuvoko ende vachikumbira mari kumasitizens ekwana America kuvanenge vachida kana kuenda kumachina kuya kako ivo vanhu vaanokumbira emasitizens kuyakako vakainvhesta mari dzacho vakataura mari vakaita kwavo iko ukoko vakaita zvino kwaivo mari dzavo dzaanotambiraidzwa nedzisa kupi kakatarisa imomo muzanupf muyamyamo ikida kuti asa kunokomawo anonzi ana chiyangwa vaya vakapire unzwa nemari nenhasi anzwa nemari vakatora nenzana zeko dzawayo uko dzaigadzira musoro izvitima vakatora naJNG vakatedza asi mazvino vanimbuisa kuti jana uyezve jana akazodyara mari muZimbabwe umu kutina maraiti evanhu mademonstrations aanozanoita hatina kunwa nokusunga vanhu. Kuna South Africa kuno kuna kuitwa demonstration inozvinopisa vakuita munhu wanzi vanhu vasungwa vaita sei tese yakurudziri kuti vaite noi asi Zimbabwe vanopinda musiti vachingofamba chete asanosungirwa kunzi vofambire musiti vasingapase zvinhu saka mofungidzira kuti nyika dzingazoita mainvestment kune vanhu vanokudzi vakangotaura chete vangora kuti tida kufamba apa tisvika kuri kungosvika kungoiro pamusoro pariamendi tichitaura kuti aiwa zvinhu zvatizvide wozi wakambirire ipapo wakutosungwa wakutorohwa.
Saka zvoitwa sei? Zvoitwa sei nai Mukomapo?
Ngavaregere vanhu kana achinge vachinzi vaita madhemonstration zvakati vanhu vanoita zvinhu zvavanhu vanhu vanofanira kuratidzira. Urera achabvumidza vanhu kuratidzira pari kuratidzira ichifamba musiti. Vase kunge varove mainvestors achaya kuti aiwa kana zvinhu zvedu zvaibva tinogona kuratidzira. Manje apa kana mainvestors havambofa vakambouya kachiti vati vakangoti vataudai kuti vatakazvi ha dzokerai kunyika kwenyu zvavaudza muno mukana vanza mashakta mutasei zvakutotorwa zvakutopandiwa hurumende ndedu inozivikanwa nekupamba zvinhu zvevanhu nanhasi uno hapana ivo ngavatange vagadzirisa zvinhu izvozvo yaizozivikana unongoti mapurisa anoridza marife bullet vachiridzira vanhu varikufamba mutsviti vasina zvombo koinga vasinambotendawo kana marabha bullet vachikada kuipesa vanhu sezvoita kusouth africa kunoku vadzipesa nemarabha bullet vasinga zouraya vanhu zobva ipapapo nyika dzavanofambira futi idzodzo dzemachina idzi hadzisa dzirambodida tibatsira kutiraramisa munyika iye zvino tiufanire kukorera uku vanhu vanofanire kukorera uku handasani ndambonzwa kuti machinese ari kumboudza zvimwe zvinhu zvokubatsira vanhu vemuzimbabwe kuzorapa kukorera nhasi tai patikaita korera pakafaa vanhu zviuru zvevanhu vakaudza ship zero zvombo hamhiri yekuti korera yainopurwa here nemaak nemabhazuka vaamerica zvavanoramba ivo vachimoti vaostes vanovatuka vachita sei asi vanoudza mapesonal pesonal yekurapa vanoudza mushonga vanhu ava ngavafunge zvakanaka nhasi una ivo vanuya vari kumhanya kuda kuitira ndodhadzisa hukuni zvakaita bhengi ravo muzimbabwe uku vamoona kuti zvaita bvavatidza bvarivhara bhengi reiyai ko nhasi uno vada kuzodzokera kuta maminista vakuda kumhanyira kuta minista i vanobvuma kuta minista wesainesi yachinja here zanupiefu yavakazotiza iti
haiwa tatenda mukomapo tine vakawanda vari kuda kupinda muchirongwa
ngavarege kuti anoiziva navo
ehevafunge
allright tatenda
that was Mkoma Paul, he talked about three things. The government must let the people demonstrate. Secondly, the police or the riot police or the defense forces should use rubber bullets like they use in South Africa and other countries to disperse demonstrators.
If need be, right?
Yes, if need be.
Because they have a right to, if they're demonstrating peacefully, yes. There's no need to. Before we take ZCTU official Ambrose Sibindi, ungasinikela kho lokugcina mnumzana Ndlovu ngokuthi laphana besikhuluma ngezomnotho zodwa ngokwe ZCTU uthini ukuthi bona bamisiwe ukutshengise bona belelungile.
Well, you see, it's difficult to analyze situation engena leyo ngoba like I said ama economic matters get entangled in politics. ZCTU cannot be innocent. I know there is a representative of ZCTU here. They represent the poor workers. But I'm aware of the fact that the MTC is a brain child of ZCTU. There's never been that, you know, separation of representation or rights between the ZCTU and the MTC. So at the end of the day, the ordinary person suffers in the hands of people with political ambitions. So there's always that element. So the question, for example, now, when you consider the fact that immediately after elections, before results were even announced, six people died, six ordinary people, not even one official was there. And then you get big people asking people to go and demonstrate. The question is, who will be running in front? And if there is shooting, who is going to get shot? That's why I say economic matters that are very important, and if any reasonable person is concerned about what is happening to the ordinary person in the house, they then get lost in people's political ambition. And that's what I think Zimbabweans need to understand, so that when they do anything, they consider that fact that even as I run and stampede and participate in these uprisings, at the end of the day, what do I gain as an ordinary person?
Ungahambi khonapho we'll give the chance to Mr. Ambrose Sibindi. He is the chairman of the ZCTU Western Region. Mr. Sibindi, I'm sure you heard what Mr. Ndlovu said about the ZCTU and what's going on. What's your response?
Madam, thank you, listeners. First and foremost, I think I want to be very clear to say that as ZCTU, we've got our own rights as workers. And secondly, I want to make it very clear that it's within the laws of Zimbabwe, the Constitution of Zimbabwe, that when we have got issues that we think need to be addressed and we feel they're not being handled correctly, it's within our rights in terms of the Constitution to show that either by verbally or by demonstration or whatever. But in this particular case, again, as ZCTU, we believe in what we call dialogue. And we want to make it very clear for all Zimbabweans and the whole world to understand that we have got a forum that is called the Tripartite Negotiating Forum that brings in the government, brings in labor and workers, which we believe that when the governor for Reserve Bank Maguja and the minister Mthuli Ncube, when they decided to come up with this secret policy, they come up with the issue of the 2 cents to be paid in all transfers in a dollar, they should have approached that negotiating forum, which is input by the government. And we are saying that forum helps us to have an input, to understand what they are doing, and we also own the program. But in this particular case, that was not done. So if you have a government that decides to ignore its own citizens by imposing issues but not consulting, then we're having a serious challenge. And it's very unfortunate that when we are showing our discontentment on such issues, I want to totally disagree with Mr. Nsel, say that we've got political ambitions. We don't have political ambitions. And as we speak now, there is no cash in Zimbabwe. The economy is crashed. Surely can that be blamed on ZCTU? There is corruption in Zimbabwe. Surely can that be blamed on ZCTU? I think we need to look to face as they are. And more so, we are aware that they are trying to raise money to pay the $7 billion, which they owe to the IMF and the World Bank. And the big question is, did ZCTU tell them to go and borrow that money? And if they borrow that money, what was the money used for? Is ZCTU got the right to demand that, may we know what that money was used for? Up to now, we've got no answers. But here is a situation that now they want to come into our pockets clandestinely to try and get the two cents for every dollar used in order to repay a debt that we were not aware of what it did to the country. So those are serious issues. And to me, there's nothing to do with politics, nothing to do with the opposition party. But when you talk about corruption, the corruption is really in the government. That one is a fact. We are aware that there's $16 billion missing and all other issues. There was no sensitivity there. There was no opposition there, but it was the government itself. So those are issues that we need to tackle so that if we want our country to move forward, let's look facts as they are and avoid trying to pull everything into politics.
Yeah, Themba Lizwile, Mnumzana Ndlovu.
Mr. Ambrose, and I fully understand his position, but I still insist. You know, when Mr. Ambrose, you refer to only 2 ways of engaging government, either verbally or by demonstrating, does it mean that the ZCTU has run out of creative ideas of looking at their situation and considering the fact that the ordinary person is in danger of even dying in the hands of a junta government? But you still want to march with them and get them in that. If you not, so I've always said that this government of Zimbabwe needs to be dealt with the way you would deal with a baby who is holding a gun. You know that if you scare the baby, they will pull the trigger and shoot you. So how do you then show your wisdom in this very difficult situation and do something that has not been done? Let's not limit ourselves to demonstrations. They have not achieved anything. Morgan Tsvangirai is in his grave. He used them. He never achieved anything. We know very well. He was doing it even when he was the General Secretary of the ZCTU that you are leading now in your region. So why not begin to think and reason outside the box and ask yourself, what is the most creative way of dealing with this difficult junta government? That's the challenge I'm dealing with, Mr. Ambrose.
Yes, thank you very much, Mr. Ndlovu. Your response, Mr. Spindi, before we go to Mr. Tsingiri.
I want to respond to that, to make sure that Ms. Ndlovu must understand that what we did today, despite the fact that we harassed our leader, the president was beaten, our SG was also beaten and arrested, and a lot of us were arrested and were harassed. But we want to make sure that we believe in dialogue. What we really did even after that harassment, we sent a petition whereby we're clear on issues. Which petition was sent to government offices in our situation in Bulawayo? We took our letter to the resident minister, which is in a position. So I want to show that we were not just there for demonstration, but we were there to send a message. And in that petition, we clearly indicated issues that we are not happy with. And we also suggested what we call alternatives. So in such a situation, it shows that we're a labor movement which is concerned about the well-being of the country. That is what we did. And it is very unfortunate for somebody saying that we're just demonstrating. We are not only demonstrating. That is why we even took the petition there. And guess what? will be coming back talking about this subject sometime to come. You'll find that that's going to become that tradition. And we are saying to us, and I want to make myself understand that the Tripartite Negotiating Forum is the key negotiating forum that we should have engaged each other, the government and the MCOS, to discuss about this issue rather than imposing these things on issues. That young right, it's fair and fine, is in the grave today, but he was fighting for the rights of the people. And that will not stop us from doing the same, because we believe that we started it so that at least workers' rights are respected. We continue fighting. I also go to my graves. Those who remain, they still do the same. Not that we are fighting the government, but all that we are saying the government must respect workers' rights, must respect workers' citizens. We are calling on issues of governance, that we need to be governed correctly and not be discriminated because we are being referred to the opposition. That's my response.
Yeah, ubambe khonapho sizaphenduka njalo kuwe, DJ.
Ramdzingira hatina kutikanganwa nezvenyu muchiripo parunari. Hello. Regai nditore muteereri aripo parunari. Toko gamuchirai pachirongo.
Ye, makadii henyu?
Tiri pano makadii, wozita ndiani?
Ndiri Samuel Mugete.
Makadii henyu?
Ndiripo hangu makadini.
Mimi muri kutibata muri kupi?
Ndiri ku Zimbabwe, kwa Murambinda kuboyerao.
Kuboyerao? Muri kuzoonawo sei kuboyerao?
Maonero andiri kuita ndekuti ava varume ava vangadai vachingobvuma kuti akatadza, because tikadzoka mashure paya pakati tine rito legacy paya taitarisa kuti nerito legacy vanodzosa upenyu hwevanhu muupenyu hwemazuva ese, but matarisiro atinotoita ndekuti vakaita inonzi rito corruption, nokuti iye nezvi mamiriro aitwa kumunyika kuno kuboera kuti kuti tichiri munyika ine vanhu vakati tiri kuda kukunurai, unotiona de mugaba akadzoka zvake pamwe zvaivanani.
Saka machizoitwa sei?
Maonero angu vaifanira kungori hatakundikana totsvaga zvimwe, because kana tichitarisa kugwara ravo vari kutoba. Kuba kwacho kuri kutouraya nyika panyama zvekuti vanga vachiimuta, nokuti kana vachitiiriraipamupisingo yakakwira irigokwira tisitiirira mari tichaiwanepi.
Tinovimba vakateerera. Tinotenda mukoma Samuel.
Da maita basi.
Zvakanakai. Vamudzingiri muripo parunari.
Ndaapo here?
Tanga tisina kukanganwa yasi kuti vazhinji vanga vachida kuiso pfungwa dzavo. Ngatichizoendai kune ZCTU. Munoona zvichibatsira here kuti vange vachiratidzira, uye kuti vanoteererwa here nehurumende pakuratidzira kwakadai?
Chokutanga ndechekuti nyika kuti ifambe ibudirire inoda zvinhu zvitatu. Nyika kuti ifambe kuti ibudirire inoda exitsitsen, inoda good leadership, inoda effective government. Saka zvinokitika nevanhu vezcitu, hurumende inonzwisisa inofanira kuvateerera izvo zvavanoda kutaura kuti ishandise pfungwa dzavo kuti vaite improvement yeupenyu hwevanhu. Saka kana hurumende ichirambidza activist citizen yevanhu, zvinoreva kuti haisi kuda kuteerera pfungwa dzevanhu, inogona kunge ichiisa mapolisi anorwadza vanhu, but vanhu havakwanisi kuti tingati vaite kuti ite account for action. Saka izvozvo zvinhu zvakaoma and zvinobvisira nyika zhinji kumashure. Nyika zhinji dzinobudirira, vana America, vana jamana dzakawanda dzinobvumira kuti vanhu vari vanotonga vave accountable kuvatongi. Kana vanotonga vakava accountable kuvatongi, tinoona vachita sezvinoitika kuzimbabwe, kuti vanongoita zvavanenge vafunga. Kana vakangoti toda kuramba tichipinda mari even kana zvichiuraya mabhizinesi, vanongozviti. Kana vakati vanoda kuramba vachiita a lot of traveling, vanhu vachitambura kuine kwera, nekuti hakuna vanoti kana munhu akakwira ndege anozodzoka, vachinzi kemakakwira ndege, vanhu vachiva nekwera chii chakaitika. Saka participation yema citizens yakakosha kuti nyika inde mberi. Asi tinoona kuti nyika zhinji hadziitwariri kuti macitizens aite leadership accountable. And izvozvo zvinouraya development dzenyika dzakawanda nekuti vanhu vanotungamira vanongoita zvinhu zvavanofarira, zvinhu zvinovagutsa zvisingagutsi voruzhinji.
But the government is saying they are not against the people demonstrating, but at the time there is this cholera scourge, especially in Harare. So they are barring all gatherings because of the cholera scourge. What do you have to say about it?
The barring of gatherings should be universal.
Mm-hmm.
If I checked on the internet correctly and if what I saw is true, the president was taking students at the university. That's a good time. So if they are planning to back from gathering, then it should be universal. It should not be selective, you know, treatment. If a gathering is for the citizens, they will try to stop it. If the gathering is for the government, then they will give it a green light. That on its own is a problem in the real sense, because then we may not see it as a sincere, you know, action, but we can see it as a more of a political, you know, gimmick or a political action that is meant to stifle the voices of the downtrodden.
Yes, maybe on that note, Mr. Mzingiri, we can ask Mr. Ambrose Sivindi here, who's with us from ZCTU, that what's the way forward from today? What are you going to do about the demonstration?
Well, we'll never tire that one. I must just make it very clear. Fair and fine, today we victimized. Some of our people were beaten. Some have been arrested. But the issue still stands. We are calling upon the government to definitely remove the issue of the 2% 2 cents or 2% issue of that tax. And what we are going to do now, what makes very clear, because the government will be claiming the issue of cholera to say that that's why we were blocked. But to tell the fact, there were policemen all over the show. In Bulawayo, for instance, I counted about 6 of those big lorries with police officers with their baton sticks. It's an issue of cholera. Why were those policemen all that in those crowd numbers? Are they not affected by cholera themselves? When it's now workers, it's an issue of cholera. And they were there throughout the day. Ours was just, we're supposed to take a match for about 2-3 hours, were done. But those boys over were roaming the street throughout the day. Where was the issue of the cholera? And they want to make very clear that we will regroup and reorganize. We are going back with our match. Unless and until that tax of 2% is removed, we will continue persisting. And if we are not being listened to, we will even call for stairways. And if we are not being listened to, we are going to be total shutdown, because this issue is affecting everybody.
Employers
are affected, the citizens are affected, everybody else is affected.
Yeah, ungachazela khonapho ngamafichane ukuthi zona izisebenzi kuzim kuzithinta njani lokho okwenzakalayo ngomnotho welizwe. Sikhangela laba abalokhu besesele msebenzi, laba abamelela ama-pension, lalabo nje asebalahlekelwa imisebenzi kodwa lokho bengatholi ama-packages abo.
Yes, izisebenzi kuzithinta ngendlela eziningi la. Okokuqala ukuthi fanele sinanzele ukuthi izisebenzi nga usebenza ungazuhole uyabhadala i-tax okuthiwa i-pay as you earn. Usuka lapho nxa usuyathenga izitolo uyabhadala i-tax okuthiwa i-VAT. And sithi thina phezu kwakonke lokho ungakhayela i-economy ifile, amasayizi abantu abakhweli, usuka lapho uyothi wabhadala i-2%. Kuthi laba asebechiye umsebenzi ama-pensioners vele balohlupho lokuthi bathole imali yabo yena lana e-pension ngesikhathi esiqondileyo. Kodwa labo ubona nje ukuthi bakusame problem. Baza sebethole imali leyana ngenxa yokuthi akula mali emabhenki, so kufanele benze khonokho ama-transfers. Laba bazaziwa ama-2 cents, vele beziwa ama-2 cents emali lengatholi lutho. So sithi thina wonke umuntu affected. And kusegcekeni uhulumende lo uvele ufuna abantu bezibayo bahlale bengabayabo okugcina bedubeka. So we are saying thina, because of that, akula muntu othiwa bandle everybody is affected. And funa ukucaca futhi lapho this is not a political move. Whether ungabe ku-ruling party, you are affected. Whether ungabe ku-opposition, you are affected. Whether awukho ndawo lapha ku-politics, you are affected. As long as you see the Zimbabwe affected. So vonga vanhu vanohlupo. So siti china asibambane nemati beZimbabwe singetsaneni ukuthi uhulumende simfuta nanzeleni ukuthi le ndaba ye 2% yama transfers okufanele ibe khona uhulumende kayistop.
Mhm, ngiyizwakala ubambile khona apho sithathe umlaleli uMangena. Ungaphose lakho Mangena kumbe nxa ulombuzo kumnumzana Sibindi weZTU uqhubekele phambi.
Ya mfuna ngise Johannesburg lapha eJulithi.
Mhm.
Ya silohlupho siyaphana ekhasi si into azimanga kuhle zenziwa ngabomo asikuthi iIsrael ilingi umnyango. Sinothe kakhulu ukuthi into yonke ikhona. Okuqala abakhiphe iBond note bacele ukuramaphosa iRand 70 bakhiphe yonke into le especially iDollar America is too powerful for that country. Iphume lapha out sisebenzise iRand. Ngoba as it is now sokuzima ngithe ngibale kufeni abambale iBuyzepa isithiwa nge-$30. Kuthi ngizi i-double time 3. Sicela ukuthi into zonke zibuyele lapho ezazikhona khona. Ngoba angithi namhlanje abantu babevota begijima bekhankaza besithiwa sezengela lokhu lalokhu lalokhu. Namanje sibheka sithi ukuthi kunjani. Sihlezi egangeni la bezitolo zizabuya ekhaya. Kababisele amandla umfanaanisanisi wazunika qhiye. And two, kulokuzeni uba kunankakwa wathatha umbuso kuba umgabe kawuthathelanga ukuthi wayefuna ukuthi ayenzanto eZimbabwe wayefuna for his interest azincede yena abe rich ngefamily yakhe beka manje benzani sicela ukuthi ibize lalapho kuyisirandi libusi ibizelalapho bakhiphe yonke leyo ukuthi lapha usebenzi randi kuphezwa kwento zokuthi aqonde ngaphandle kwalokho sazothuphisa salothuthi masekha siyaziqotha emaBotswana ndikhule ibize liyenziwa ngabomo ukuthi bephuwa.
Yeah.
That kind is very rich and it's very educated people about your energies. What in the corner?
Yeah, siyabonga umbono wakho ngempela ubesiza bekuzaba kuhle ukuthi siqhubeke kodwa ayisikhathi sesisilutshana selomnye njalo umlaleli PJ.
Yeah, kulomunye umlaleli.
Yeah.
Yeah. Talk gamshira ipachirongwa. Hello.
Ya ngiyabona usehambile ungasinika elakho lokugcina mnumzana Sibindi singayi kumnumzana Mvingiri ingani ngathi nje 1 minute ngesimo somnotho elizwe
asibambaneni thina nje ezethu masinya nje sizabuya futhi yini sesisho ukuthi hajj asifisane lohlubololo ngoba kulamuntu ozasilwela fanele sizilwele thina njalo nikwazi bantu bezibapho ukuthi kungamali kulilungelo lethu ukuthi nxa singaphathekanga kuhle ngohulumende owumkhuquluzi wenoto fanele sizilwele ngokunjalo asilo hulumende politically kodwa silo hulumende ukuthi usiphatha kubi ngokuthi alethe ama-policies engasikonsultanga njalo ngama-policies amabi asizibambaneni silela ama-policies kwenze ilizwe liqhubele siya phambili. Ngiyabonga.
Siyabonga. Eh Vamdzingiri muchiripo pacho parunari. Hello.
Yeah, ngawona lawo nje ama seconds asesele mnumzana Sibindi ungasitshela ukuthi ungaba le latest information WhatsApp on what's happening to ama members enu kumbe okunye nje umbikeli ngabe liuthole sokusihla.
Eh esikuzileyo ukuthi abanye bethu ababothiweyo sizakuthi abaza kuya e-court. So ke sicela abantu bezibabu ukuthi sibambaneni sibakhulekele ukuthi labo nxa besekhona le mthethwandaba bancediseke ngoba asibo bantu abonileyo ngabantu abalwela amalungelo abo sidinga ukuthi uhulumende lokhu akuhloniphe. So sonke lapho esikhona asibathandazeleni i-leadership ethayiweyo ezethi ukuthi siyithandazele ukuthi sincediseke.
Yes,
iyokuthi ilingelo esizaphuma ngayo. Ngiyabonga.
Yes, sibonge umnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo we-ZCTU ku-Western Region. Obesixhasile kanye lo mnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe.
Topa wokutenda kune vapinda muchirongwa chedu munyarikano wedu vaKelvin Mudzingiri vanova ivo nyanzvi uye vachidzidzisa zveeconomics paUniversity of Free State.
Yeah.
Ari kukuoneka indi Fratelis Jeremiah. Tichitendawo zvekare nevateereri vedu vandisina kuzoverenga hangu panhepo asi vanga vachititevera.
Yeah, nami usithandekile Mhlanga nisiti sidivane njalo ngevhiki.